Zvichitevera kukanganiswa kwakaitwa neZEC makore matatu apfuura, nhengo yeMDC vaGift Konjana vakapikisa matare maviri aya asi vakakundikana kugadzirisa zvainge zvakanganiswa neZEC, iyo yakadoma vaDexter Nduna veZANU PF semunhu akakunda asivo vakakundwa navaKonjana. Rimwe remagweta avaKonjana vaMoses Ngomo vanoti havasi kukwitsikana nemitengo iyi, izvo zvapakuti vaende kuConstitutional Court.
Electoral Court dare rakati takashandisa procedure isiri iyo, takanga tisingafaniri kuunza mapepa edu iri notice, asi hazvisi izvo zviri pamutemo. Izvozvo ndozvatakazoendera kuSupreme Court. Tasvika kuSupreme Court, Supreme Court ikati nyaya yenyu yaifanira kunzwika yopera mwedzi mitatu isati yapfuura. Saka mwedzi mitatu yakapfuura nyaya isati yapuwa mutongo, asi isusu mapepa edu tanga tamafaila nenguva yakafanira. Saka Supreme Court yakati hatina zvachakwanisa kuita nguva yapera, hatichagoni kukubatsira.
Vatongi veConstitutional Court, Justice Ben Hlatshwayo, Justice Paddington Garwe naJustice Anna Mary Gohora vaudza magweta avaKonjana neavaNduna kuti vature zvikonzero kudare zviri kuita kuti vapokane panyaya iyi vozoizeya nemusi wechipiri svondo rinouya.
Nyaya yasundirwa mberi kunzi idzoke musi wechipiri chevhiki rinouya. Chikonzero changa chiri chekuti dare rati rinoda kuti pafaili anonzi maheads of arguments na applicant na respondent kuti zvigorerusa basa ravo pavachanzwa nyaya yedu musi wechipiri.
Nyanzvi munyaya dzemitemo yesarudzo vachishanda nesangano reZimbabwe Elections Resource Center vatakunda tsunga vaudza Studio 7 kuti nyaya iyi ingada yakagadziriswa kare dai ZEC yakaita basa rayo nemazvo. Vati zvinenge zvabuda musarudzo zvinofanira kuremekedzwa, vachiti kana nyaya yavaKonjana ikasagadziriswa zvinogona kuramba zvichiitika musarudzo dzinotevera.
As the ERC, we believe, tinoona kuti Constitutional Court inofanira kutogadzirisa mistake iyi yakaitwa, because precedent inosetwa nemistake iyi pamberi apa pa inenge isina kumira mushe, because muna 2023 by-election ari kuuya, pama by-election ari kuuya in 2021 munoona kuti ZEC ikaramba ichiita mistake kutadza kana kuti mamistake akadai, so tinosvika kupi tichingoti MP arimo muparamende haasiwo akaelektwa nevanhu.
Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira Dr Wellington Kadzikwa vaudza Studio 7 kuti nyaya yavaKonjana inoita kuti vana veZimbabwe vashaye chivimbo nematare edzimhosva pamwe nemafambisirwo anoitwa sarudzo munyika.
Anenge ahwina anofanira kupuhwa kodzero yekuhwina. Kana pakanganisika nzira dzakatarwa nzi dzishandiswe kuti dzigadzirise, dzinofanira kuteedzerwa. Kusazoita vamwe vanenge vachiti kana munhu achitsvaga nzira idzi kuti ndigadzirise, mumwe oita kunge anomira pakati kuti haazvigadziriswi. Saka vanhu havachanzwisisa kuti chii chakuitika.
VaKonjana vaudza Studio 7 kuti havasi kuzozorora kudzamara vakunda panyaya yavo.
Shwiro yedu yekuti dai vanga vakwanisa kuunza justice kuvanhu vechegutu kuti vazive kuti vakamirira zvipi panguva dzemaelections. Ini pachangu semumiriri wavo ndicharamba ndichirwisa kuti kodzero dzavo dzionekwe uyezve dzikwanise kunzwikwa nerimwe ramazuva.
Mukuru weZEC vautoile Slaigwana vaudza Studio 7 kuti havana zvavangataura pamusoro penyaya iyi sezvo nyaya iyi iri kumatare iri pakati pevaviri vari kupikisana, asi ZEC pachayo yakabvuma zviri pamutemo kuti ndiyo yakakanganisa kudoma zita ravaNduna kuti ndiwo vakanga vakunda sezvo sarudzo yemumiriri weChegutu West yainge yakundwa navaKonjana. Izvi hazvina kutambirwa zviri pamutemo zvichinzi zvose zvinenge zvakanganiswa neZEC zvinobuda mushure mekunge yambozivisa zviri pamutemo munhu anenge akunda zvinofanira kugadziriswa nedare reElectoral Court pave nemakore matatu vaKonjana vachiedza kugadzirisa nyaya iyi mumatare. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi ravaNduna sezvo magweta avo anga asati asvitsa magwaro avo ekupikisa zviri kudiwa navaKonjana. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Dini Godwin Mangoja.